manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosanga na zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 14, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rogara pasi richinzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwenguva yemutongi wemataraidzi mhosva Baluku Malava. Kuitira kuti vasaende kumudyandigere zvanga zvichifanirwa kutanga mangwana. Nyanzvi dzehutano dzinoti hazvishamisi kuti utachiwana hweCovid-19 huri kuIndia hunogona kunge hwave munyika pachionekwa kuti pane vanhu vakatobva kunyika iyi vakabatwa vaine COVID-19. Chikwata checricket yemadzimai muZimbabwe chemaLady Chevrons chapinda mukamba kuitira kutanga gadziriro yemakundano e-2022 World Cup asi chisina vamwe vatambi vane mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rogara pasi richinzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwenguva yemutongi wemataraidzi mhosva Baluku Malava kuitira kuti vasaende kumudyandigere zvanga zvichifanirwa kutanga mangwana. Asi dare iri raswera richinzwa nyaya yekukakavadzana kuripo pamusoro pevatongi vematareidzi mhosva vanofanirwa kunzwa nyaya iyi. Bodwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Dare iri raswera richinzwa gakava pamusoro pekuti ndevapi vatongi vematare vanofanira kunzwa nyaya iyi. Vatongi vakadomwa ndi Justice Ephias Shou, Justice Edith Mushore na Justice Chester Charehwa. Asi muchikumbiro chavo kudare gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vati nyaya yekuti Constitutional Amendment Act No. 2 haibati vatongi vedare rehigh court inoita kuti vanyunyute nemutemo uyu. Nekudaro havakwanisi kunzwa nyaya iyi vasina kwavakarerekera. Vati nekuda kwaizvo zvo vatatu ava vese vanofanira kubviswa kuti vasanzwe nyaya iyi. Vati vavasi kufara nekuti havana kupiwa nguva yakareba yekuti vazive nyaya iyi vasati vaipikisa. Asi Judicial Service Commission iri kuti haina basa nekuti vamwe vatongi vanzwe nyaya iyi ichiti inoda kuti Justice Joe chete vabviswe pavatongi vachanzwa nyaya iyi. Asi vachipikisa vaZiyambi neJSC, Gweta reZimbabwe Human Rights NGO Forum Advocate Tavani Mpofu vati nyaya vaZiyambi Ziyambi haina maturo uye ine chinangwa chekusvibisa chimiro chevatongi nedare rehigh court. Advocate Mpofu vatiwo hapana umboo hwekuti Justice Show vakadomwa kuti vatore chinzvimbo kuConstitutional Court. Vatiwo hapana chikonzero chekuti JSC ive munyaya iyi vachiti zvaaita zvinosiya vatongi vematare vasina kwekuenda kana vaita zvichemo. Vati basa reJSC nderekuchengetedza vatongi uye nekupindira panyaya iyi kushungurudza vatongi vematare. Nyaya yeZimbabwe Human Rights NGO Forum yabatanidzwa nemagweta echidiki Young Lawyers Association uye magweta emasangano maviri aya ari kusigirana kupikisa vaZiyambi Ziyambi neJSC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nekuita kwegurukota remitemo vachiti zvavari kuita kuchichidzira vatongi.
Kana zvino vaZiyambi voti havachari kumajaji ekudare rehigh court ose anzwe nyaya iyi zvinoshungurudza chose. Asi vaZiyambizve vane kodzero yekuti kana vane zvavanonyunyuta nazvo vange vaine nazvo. Asi zvinorei zvinotyisa kuti vaZiyambi havasi kuda kuti majaji aya anzwe nyaya. Tichiongorora kuti majaji anetamba yakambonza akanyora vachigununguna nemaitiro avaMalava.
Masangano aya anoti vatongi vese veConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa makore pabasa uye vanofanira kuenda pamudyandigere kana vachinge vave nemakore makumi manomwe. Asi zvichitevera kushandirwa kwedumburo remutemo Mutungamiri wenyika anokwanisa kuwedzera nguva yavo pabasa kana vaine utano hwakanaka. Svondo rino vamunangagwa vakatowedzera nemakore mashanu nguva yaJustice Malava vari pabasa vachishandisa mutemo mutsva uyu, kunyange hazvo vanga vachifanirwa kuenda pamushandikere kutanga pakati peusiku hwanhasi. Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti vatongi vatatu ava varasa chikumbiro chavaziyambi ziyambi neJSC, uye kutaura kudai dare ratanga kunzwa nyaya yeZimbabwe Human Rights NGO Forum neYoung Lawyers Association. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa neCovid-19 uye vamwe makumi maviri nevashanu, vaviri vavo vari vakabva kuIndia, vakawanikwa vaine denda iri. Vamwe vanomwe pavanhu vanonzi vakawanikwa vaine denda iri vanhu vanonzi vakasangana nevakabva kuIndia ava. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga wasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nemumwe, kana kuti 38,491, uye vanhu vafa vasvikawo pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevaviri, kana kuti 1,582. Kuwanikwa kwevanhu vakabva kuIndia vaine chirwere ichi kunonzi nedzimwe nyanzvi dzeutano chinhu chinotyisa zvikuru pachitariswa kuti nyika iyi iri kutambudzwa neutachiwana hweB1617 uhwo hunonzi hwakatanga kuonekwa ikoko, hunokonzera denda reCovid-19 iro rauraya vanhu vakawanda chose. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti utachiwana hwekuIndia uhwu hunotapuriranwa nyore kudarika humwe hwose. Pari zvino nyika dzemuAfrica nomwe dzinoti Algeria, DRC, Kenya, Uganda, Morocco, Nigeria neSouth Africa dzinonzi neWHO dzakatowana utachiwana hwekuIndia uhwu. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mukuru anoona nezvekurwiswa kweCovid-19 Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mubvunzo yedu, zvimwe chetewo nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri. Hatina ukwaniso kubata gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, avo vanga vaperekedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuulawayo kwanga kuchivhurwa chimwe chipatara. Asi Dr. Edgar Munatsi vanoti hazvishamisi kuti utachiwana uhwu hwekuIndia hunogona kunge hwave munyika pachionekwa kuti pane vanhu vakatobva kunyika iyi vakabatwa vaine COVID-19.
Hazvishamisi kuti tiri kuona kuti izvezvizvi pane vanhu vakatodzoka kuZimbabwe vakabva kuIndia vakabatwa necoronavirus iri kunzi inotekeshera nekukasira iri kuIndia, nekuda kwekuti mukatarisa iye zvino upenyu hwatakurarama vanhu vanofamba zvakanyanyisisa nekuda kwedzindege nekufamba kuri nyore. Saka dambudziko riri pakuti kana vanhu vakasakoshesa mitemo iri kutaurwa neWHO neeven hurumende yeZimbabwe kuti vanhu ngavadzivirire, ngavageze maoko, ngavapfeke mamask, zvinhu zvakakosha. Asi dambudziko riripo nderekuti tinofanira kuti tirwise kuitira kuti manhamba aya asawanda, nekuti muri kunzwa kunzi coronavirus iri kubva kuIndia inotapukira nokukasira, ende tiri kuona bararamhanya riri kuitika kuIndia, vanhu mafira avari kuita, zvipatara zviri kutadza kurapa vanhu nekuda kwekuti vari kurwara vakawanda. Izvozvo zvikange zvozoitika kuZimbabwe panoita dambudziko hombe, nekuti zvipatara zvedu pari zvino hazvikwanisi kuzorapa vanhu vakawanda sezvatiri kuona kuIndia.
Hatisati taziva hedu kuti vaviri vakawanikwa vaine utachiwana ava vane iyo Indian variant here kana kuti kwete. Asi tiri kuonawo kuti vakasangana nevanhu ivavo vakawanikwawo zvakare vaine utachiwana, zvichireva kuti paakuda contact tracing yakasimba. Zvii zvamungataura?
Izvozvo ichokwadi zvinotiratidza kuti aya ndo mafambiro anoita coronavirus vajonga, inotapukira zviri nyore Ashamisi tikazozwa zvechinziyo 7 amakontakisi vane vamwe vavo vakasangana navo vakatapukira chirwere checoronavirus. Saka ndikuda kwakudaro zvakakosha kuti hurumende isimbise contact tracing yavo chaizvo kuitira kuti vanhu vese vanenge vasangana nevanhu kwete kuti vabva kuindia chete asi kunyanya even ivo vari kubatwawo muzimbabwe imomo kuitira kuti vanhu vese vane zvirwere vakwanise kubatsirwa kana pane kunzi vagomberwa nacho kuitira kuti vabatsirwe kupuwa information yekuti chicharambe chichitekeshera nekuti tinoita madambudziko hombe chairo kana chikaramba chotekeshera asi izvi zvinotiratidza kuti coronavirus inotekeshera zviri nyore.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kurwisa dambudziko iri kana kurerutsa dambudziko irori?
Zvakakosha kuti pasi rose riwane nhomba nekukasira. Vatungamiri venyika kurukota yehurumende ngavaite ruzha kuitira kuti nhomba dziwanikwewo kunyika dzakafanana nanaZimbabwe kana vanana South Africa nedzakakomberedza nekuti tinozopinda padambudziko. Muri kuona kuti zviri kuramba zvichiwedzera. Takatanga tine variant yekusouth africa chete ikazonzira pane imwe yabva kuuk pane imwe zvazvodai. Saka muri kuona kuti dambudziko racho rinoramba richikura, rinoramba richiita sechaita nhano mbiri kumberi asi tobva taita zvishanu kudzokera kumashure.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kuBritain nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinotiwo vanhu vanodarika zviuru 21 kana kuti 21,000 vakabayiwa nhomba nezuro wakare. Vanhu zviuru 10 nevasere kana kuti 10,078 vakabayiwa nhomba yekutanga kuchiti vamwe zviuru 10,591 kana kuti 11,577 vachibayiwa nhomba yepiri. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga kubva zvatanga chirongwa ichi wakasvika pazviuru 550,000 zvine 595 kana kuti 559,875 kuchitiwo zviuru 100,045 kana kuti 192,145 vabayiwawo nhomba yepiri kusvika nezuro. Hurumende yeSouth Africa iri kukurudzira vanhu vose vari kutsvaga upoteri nevari muupoteri munyika iyi kuti vanyorere bazi rezvemukati menyika vachishandisa indaneti mwedzi wachikumi usati wapera. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi vanoti kana magwaro ese atumirwa nemadande mutande bazi ravo richazotarisa zvikumbiro izvi nekupawo minduro nedanho rarinenge ratora. VaMotsoaledi vati panyaya yemhuri inenge ichida kunyorera bazi ravo mutemo unosungira kuti munhu azvinyorere ega chikumbiro chake. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Virginia Ngarivhume vanoti vanotambira nemufaro hurongwa uhu vachiti zvave kuzovaitirawo nyore sezvo vanenge vasingachazopedzi nguva yavo mukufambira nyaya dzekugadzirisa magwaro aya.
Iya, ichi chinhu chakanaka chaizvo nekuti vamwe nguva yekuenda kumahofisi tichinomira mumitsetse tinenge tisina kunyangwe zvazvo juni wacho ave padhuzi tinenge tisina.
Sachigaro wesangano African Diaspora Forum Dr. Moses Banda vanoti vatambira nemufaro chiitiko ichi sezvo zvizvarwa zvenyika dzekunze zviri kutarisana nematambudziko akasiyana siyana.
Izvi zvaitwa ne hurumende yemuSouth Africa zvikuru Department of Home Affairs panyaya yemasection 22 nemasection 24 maasylum seeker permits nemarefugee tinozvikurudzira chaizvo nekuti tinoziva kuti vanhu vakawanda vanga vapinda mumatambudziko akuvharirwa mabank accounts vamwe vanga vakudzingwa kumabasa nekuti maemployers anga kufunga kuti vanhu ava havakugara munyika zviri pamutemo uye vachiti kuti vanozosungwa nehome affairs kuti vari kupa vanhu mabasa uye vanhu vacho vasiri munyika zviri pamutemo. Saka tinozvitenda uye tinozvikurudzira.
Dr. Sibanda vayambirawo vasina ruzivo rwekushandisa madande mutande kuti vayamurwe nemasangano ari pamutemo.
Tinoziva kuti vanhu vakawanda vachatanga kubirwa nevanhu vanoti vanoda kuvabatsira nekuti nguva zhinji kana pakachiitika zvinofanana neizvozvizvi tinoona panobva paita vamwe vanhu vanoita zvinhu zvoukoronyera neukuruku vanobva vavhura zvemabhizinesi zvisina zviri pamutemo kuitira kuti vachaje vanhu mari dzakawanda vachida kuti vavabatsire. Izvi zvinenge zvichikonzerwa nekuti vanhu vazhinji tinoziva kuti havana internet internet kana kuti access to internet ne email.
Munhu akapiwa upoteri zviri pamutemo mu South Africa anosungirwa kugara kwemakore maviri asati akumbira kuwedzerwa nguva yekugara zvakare munyika iyi. Akapuwa mvumo yekuti arambe ari munyika iyi anogona kunyorera ugari mushure mekunge apedza makore mashanu ari mu South Africa. South Africa ine zvizarwa zveZimbabwe zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu, asi huwandu hwevakanyoresa kutsvaga upoteri munyika iyi hauzivikanwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vashikairi vemarori mahombe vanoti kuvhurwa kwezambuko rekazungula iro rinobatanidza Botswana nenyika zhinji mudunhu reSadik kuchaita kuti vaite mari, sezvo vanenge vava kukwanisa kuita matiripi mazhinji izvo zvanga zvisingakwanisike risati ravhurwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zambuko iri rakavakwa nehurumende dzeBotswana neZambia nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica, rikatanga kushandiswa nemusi wechipiri isvondo rino. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwaro zviri pamutemo nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi pamwe chete neveZambia vaEdgar Lungu pachiitiko chakaitika mumhezo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Chiitiko ichi chakamuchirwa nevatyairi vemarori mahombe nemaoko maviri avo vanoshandisa nzira iyi nezambuko iri. Mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDEC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti kuvhurwa kwezambuko iri kwagadzirisa matambudziko mazhinji anga achisangana nevatyairi pakuyambuka pamigano.
Bridge iri kuya kwaraita rauya tichiri gamuchira. Makiu anga achiitika mumaboda medu adzikira kunenge kusisina, nekuti Bay Bridge kwakuzara motokari chirundu kwakuzara mota kwese maboda edu anga achiita yatinoti congestion. Makiu wayo anga achikonzera kubirwa kwamadhiraivha, kupondwa kwamadhiraivha nematsotsi. Zvinhu zvizhinji zvanga zvikanganisika kuburikidza makiu iwaya.
VaMaguraminga vatiwo zambuko iri richabatsira kwazvo kuti vatyairi vasapinza utano hwavo munataisiireva mushure mekuita zvepabonde neavo vanorarama nekutengesa miviri yavo.
Nyaya yeprostitution kana kuti yechipfambi inyaya inoitika mumaboda emomumu kana madhiraivha akapedza nguva akamira panzvimbo ipapa pananaka zungura pesa apo zvaitomboitika, ende nemumamaboda zvinoitika. Tinenge tichida kuti madhiraivha angosvika nekupfuura. Wai tichidaro tichida kuti vawane mukana wekuti vakwanise kuita basa, vaita basa vakwanisa kuzowana mukana wekuenda kudzimba dzavo vachinosangana nemhuri dzavo. Saka nazvisarisa nyaya iyoyi tinotarisa tiri kumativi mairi.
Zambuko iri risati ravhurwa vatyairi vaigona kugara pamugano weBotswana neZambia uyu wekukazungura kwevhiki kana kudarika vakamirira kuyambuka, izvo zvaiita kuti nzvimbo ive inodiwa kwazvo nevanorarama nekutengesa miviri yavo. Pakuvhurwa kwezambuko iri, munyori mukuru musangano regungano renyika dziri mudunhu reSadik muzvare Stegomena Lawrence Tex vakati zambuko iri richavandudza kudyidzana pakati penyika munyaya dzekutenga nekutengeserana.
Kazungula Bridge inotarisirwa kubatsira mukuyambuka kwedzimotikari diki nehombe pamwe chete nezvinhu, kwete pakati peBotswana neZambia chete asi kudzimwe zhinji dziri mudunhu reSadik. Muchiitiko chichaita kuti maindasitiri akure mudunhu redu, izvo zvichaita kuti zvizvarwa zvenyika dzeSadik zviwane mabasa.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi yevari mukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti chiitiko ichi chichaita kuti Zimbabwe irasikirwe nemari yakawanda kwazvo.
Hongu projekti yeregion yemusadik ingabatsire Sadik kumafambisirwo ezvinhu nekutyidzana kwenyika dzemusadik, asi mabenefits haachanyukura kuZimbabwe nokuti Zimbabwe yave kutokwidzana neruti iyoyo inopfuura nekuBotswana ichienda nekwaZungula ichipfuura neZambia.
Zambuko rekaZungula iro riri panosangana nyika dzeBotswana, Zimbabwe, Zambia neNamibia parwizi rweZambezi rinonzi nenyanzvi richabatsira kwazvo kuderedza mudungu wemarori mahombe anopfuura nepamugano weBay Bridge. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti riri kunetsekana zvikuru kuti ribatsire vanhu vakawanda vari muGaza umo munogara vanhu mamiriyoni maviri sezvo paine kurwisana kuri kuitika muPalestine nemuIsrael. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu vemuPalestine 110 nevapfumbamwe vakaurayiwa kusanganisira vana vadiki 31 uye vanhu vanodarika 300 vakakuwadzwa mukurwisana kuri kuitika uku. Vanhu vanomwe vanonzi vafa muIsrael kusanganisirawo mukomana mudiki ane 56. Vakaremara vanoti vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho anoita kuti pave nezvigaro zvinoiswa parutivi zvevakaremara mumakanzuro ose ari munyika kuitira kuti kodzero dzavo dzichengetedzwe. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinomiririra kodzero dzevakaremara, Signs of Hope Trust, amai Samantha Sivanda vanoti vakaremara vari kusarira shure nekuti vanenge vasipo panoitwa zvisungo mumakanzuro nokuti havana huwandu hunokodzera mumakanzuro aya. Pane dzimwe nguva hapana mumwe wavo anenge ari nhengo yekanzuro yacho.
Kana chitarisa kota iyo yakaiswa iyo ye 30% utungamiri mumalocal governments. Taitarisirawo kuti madzimai akaremara anenge ari mu 30% iyoyo, asi hatina kuona zvichiitika. Saka it's very worrying nekuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekodzero dzemadzimai, even kodzero dzevakaremara, dzinenge dzichingosiyiwa.
Nyanzvi inodzidzisa mitauro yemaoko pasangano reSunrise Sign Language Academy vaGerald Hara vanoti vanoshandisa sign language vari kusarira shure nenyaya yekushaya mukana muhutungamiri mumakanzuro ari munyika.
Vazhinji vacho vanotoshaya mikana yekuwana zvigaro nenyaya yekuti panoitwa hurongwa hunoitwa kusarudzwa kuvatungamiri, kana kuti panonzi vanhu vapewo pfungwa dzavo kuti zvii zvingada kuitwa, vanova vasingakosheswi panguva iyi nekuti pavanotaura nemutauro wemaoko vashoma vanoushandisa uye nokuunzwisa kuedza kubatsira.
Mushamarari asingaone Liberty Lupahla anoti zvakakosha kuti vakaremara vanzwikwewo muurongwa hwemakanzuru.
Inyaya dzakawanda dzinoitika dzatinonzwa zvekuti kodzero dzevanhu vakaremara dzinombunyikidzwa, zvekuti muchaona kuti kana ivo vasipo dzimwe nguva zvinonetsa kuti vanoronga maguta aya anonzi pachirungu town planners havakwanisi kunyatsoronga zvakanaka naka nekuti vanenge vasingazive zvinoda vanhu vakaremara.
Mumiririri wesangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi munyika reGender Links Zimbabwe, amai Priscilla Maposa vanoti vakaremara vanofanira kupiwa mukana mune zvematongerwo enyika.
Tinokurudzira kuti nemapato ezvematongerwo enyika kunyange kumakanzuro kwatinobva kumaruwa uko, vanhu ngavave nemuono wakanaka wekuti madzimai akaremara anofanirawo kuti akwanise kuwanawo zvakanaka izvo zvakapiwa madzimai kuti ange ari muzvigaro zvokutonga zvepamusoro.
Munyori wenhau pamusoro pevakaremara mupepanhau rekubulawayo reSunday News, Robin Muchetu anoti vatori venhau vane basa guru rekudzidzisa veruzhinji zvakakoshera kuti vakaremara vapinde mune zvematongerwo enyika kutanga nekumakanzuro.
Isusu sevatori venhau hatisi kuita zvakakwana pakunyora nhau dzevanhu vanorarama neurema wakasiyana siyana. Tinofanira kuti tigare tichinyora nhau idzi nguva nenguva mapepanhau edu, nekuti tikatanga kudzinyora vanhu vanoziva kuti tine vakadzi vakaremara zvakasiyana siyana vanofanira kunge vachipindawo munzvima decision making positions atinotaura.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu uku kuchagadziriswa negwaro idzva rehurumende richapuriswa munguva pfupi inotevera, iro rinokurudzira kuti pave nezvikamu 15 kubva muzana zvezvigaro zvevakaremara kubva mumakanzuro muparamende nemuhurumende.
Mugwaro takaisa kuti pese pese muZimbabwe panogoneka vanhu vanorarama neurema vanofanira kuve vakamirirwa nezvikamu gumi nezvishanu. Tinofanira kuzoona kuti even kumacouncils muparamende yedu mumaleadership position akasiyana siyana tinofanira kuona vachimiririrwa nezvikamu izvozvo.
Vamavhima vanoti hurongwa hwehurumende hwenational disability policy huchasimbaradzwa zvekare nemutemo mutsva uri kukwenenzverwa weDisabled Persons Act. Vakare maramuno muZimbabwe vane huwandu hunodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru. Pari zvino dare reSenate rine vanhu vaviri chete vanomiririra vakare mara, kana kuti zvikamu zviviri nezvishanu kubva muzana, kana kuti 2.5%. Ukuwo mudare reNational Assembly haritombori nechikamu chakaiswa parutivi kuti chimiririre vakare mara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo. Chikwata checricket yemadzimai muZimbabwe chemaLady Chevrons chapinda mukamba kuitira kutanga gadziriro yemakundano e2022 World Cup, asi chisina vamwe vatambi vane mukurumbira. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi chine vatambi vaviri vanotambira zvikwata zvekunze kwenyika. Anesu Mushangwe uyo ari kubva kuAustralia naShane Myers uyo anotambira kuSouth Africa. Vaviri ava vari kutarisirwa kupinda mukamba mangwana. Asi vatambi vagara kwenguva refu mumaLady Chevrons, Ashley Ndiraya na Mary Ann Musonda vambosendekwa parutivi nemhaka yekukuvara. Pamusoro pezvo, maLady Chevrons achange asina Chipo Mugeri naNumesa Mutasa, avo vari pazororo yekuzvitakura. Murairidzi wechikwata ichi Adam Chifo anoti ari kutora nguva ino kuvaka chimwe chikwata nekushayikwa kwevatambi ava.
Pari zvino ndingada kutaura kuti tine vasikana vatinokwanisa kunge tinavo. Wokutanga ndi Captain Mary Ann Musonda akaita operation pani uyezve Ashley Ndiraya akaitawozve operation pachigunwe. Tina Nometa Mutasa na Chipo Mugeri vari kumaternity leave. Tina Anesu Mushangwe achiri kuAustralia na Shane Myers achiri kuSouth Africa. Tine vamwe vatambi vatinavo ukwasa kupinda pachinzvimbo chavo. Uyu mukanawo kune vasikana ivavo kuti vazviratidzawo kuti ivo vanogonawo kunge vachitambira chikwata izvi.
Asi vamwe vatambi vane mberi saModetsa Mupachikwa, Josephine Komo, Pelagia Mujaji, Chiedza Dhururu, Tasman Granger na Precious Marange vabatana nevamwe mukamba. Zimbabwe iri kutanga gadziriro yayo neSouth Africa Emerging Women iyo iriko kubva musi wa18 kusvika 25 Chivabvu. Chifo anoti mutambo uyu uchavaratidza panoda kugadziriswa vakatarisana nemakundano e2022 World Cup.
Mutambo wedu neSouth Africa uyu woya panguva yakanaka. Apo tiri kugadzirira kuenda maqualifiers eWorld Cup muna December. Tichashandisa mukana iwowo kuti tione kuti isusu pari zvino tiri papi uyezve kuti chii chatingaita kuti tiende mberi mukugadziriro dzedu kusvika muna December.
Mutambo wekupedzisira weZimbabwe wakagumira panzira apo Pakistan yakadzokera kumba mitambo isati yapera, vatambi vayo vachitya kuzoshaya ndege yekudzokeresa kumusha. Vakapedza neSouth Africa, Zimbabwe ichashanya kuPakistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa gakava riripo pamusoro pekuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro rogara pasi richinzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwenguva yemutongi wematare edzimhosva vaLukumalava kuitira kuti vasaende pamudyandigere zvanga zvichifanirwa kutanga mangwana. Nyanzvi dzeutano dzinoti hazvishamisi kuti utachiwana hweCovid-19 huri kuIndia hunogona kunge vave munyika pachionekwa kuti pane vanhu vakatobva kunyika iyi vakabatwa vaine COVID-19. Chikwata checricket yemadzimai muZimbabwe chemaLady Chevrons chapinda mukamba kuitira kutanga gadziriro yemakunda ne 2022 World Cup asi chisina vamwe vatambi vane mukurumbira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 14 kuNkwenkwezi 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
We will make sure it is completed to satisfaction of our medical personnel who advise us. Once that is achieved, it will be opened.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni ugatsha olwe COVID-19 Isolation and Treatment Center esibhedlela se-UBH lamuhla.
Mele sihlale sikulindele ukuthi kuzavela enye iCovid evela eBrazil, enye evela eSouth Africa, enye evela eZambia, enye evela ngaphi. Kanti ke lathi singaba le yethu esicina siyithelela abanye, yikho sekukhona emhlabeni. Ngakho ke kumele bahlale bezilungiselele besazi ukuthi ingozi ikhona, bangathi bona sekuphelile elizweni. Akulanto ephelileyo, iCovid ikhona iyabulala.
Kambe umkhakha weCovid-19 osuthwalise nzima abantu kwele India ungabe usukhona eZimbabwe na? Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi acathulayo wengoma zomdumo we-disco le-Afro House u-Admire Moyo owazakala ngegama lokuthi ngu-King Adiza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule ngokusemthethweni ugatsha olwe-COVID-19 Isolation and Treatment Center esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH. Lolu gatsha lwenelisa ukugcina izigulane ezedlula ikhulu kule mizamo yokulungisisa isibhedlela se-Ekusileni ukuze laso siqalise ukusebenza. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokuvula United Bulawayo Hospitals COVID-19 Isolation and Treatment Center, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba isibhedlela se-Ekusileni Hospital siyalungela ukuqala ukusebenza.
We will make sure it is completed to satisfaction of our medical personnel who advise us. Once that is achieved, it will be opened.
Kwenza konke okusemandleni ethu silandela ukuboniswa ngabezempilakahle ukuba silungisele kanjani lesi sibhedlela ukuze laso siqale ukwamukela izigulane ze-COVID-19.
Umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni obesemkhosini munye ukhuthaze abantu ukuba bayehlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine ethi uZulu engalaleli imibiko yamanga ngejekiseni le.
Continue to be careful, practice social distancing among other safety measures. It is our hope that the vaccination program will assist the country in achieving herd immunity and reduce the spread of COVID-19. Sisejelana ukuthi no this stories of misinformation about the vaccine by seven. We need people to take up the vaccine so that we achieve herd immunity globally. And we are happy that government has even promised to bring more doses of vaccine to Bulawayo so that around will be vaccinated.
Uhlangothi oluvulwe lamhlanje ngobe lusaziwa ngokuthi iBartley Memorial Block olukhangelelwe ukusebenza phose okomnyaka singaphansi kwezibhedlela zeArundel Hospital ngemva kokuba uhulumende elungisise kakutsha kwathengwa lempahla entsha yokusebenzisa. Isibhedlela se-Ekusileni laso bekumele sivule okusemthethweni lamhlanje, kodwa uhulumende lokhe engakaqedi ukulungisisa ukuze samukele izigulane ze-COVID-19 loba nje izisebenzi ezizasebenza kulesi sibhedlela sezaqhatshwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lanhlanu 25 belomkhuhlane lo. Ababili babantu laba ngabavele kwele India, njalo kunakanelwa ukuthi bawuthelele abanye abayisikhombisa. Lokhu sokudale ukwesaba okukhulu elizweni, abezempilakahle besithi umkhakha we-COVID-19 okwele India wona okhanya umemetheka ngamandla njalo ubulala abantu abaningi kulelo lizwe ungabe usukhona eZimbabwe. Asebefunyenwe bele coronavirus kusukela nyakenye sebefike kunkulungwane phose ezingamatshumi amane 38,491, kuthi asebebhubhile sebefike kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,582. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane selisedlula ingxenye yesigidi 559,875, kuthi asebehlatshwe eyesibili sebefika phose kunkulungwane ezimbili 192,145. Ukuhlaziya udaba lokuthi umkhakha we-COVID-19 otholakala e-India ungabe usukhona eZimbabwe, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efidlela Ncube.
Ingozi vele sezikhona eyokuthi abantu bahlaselwe i-COVID-19 eyomkhakha ovela kwezinye izindawo omemetheka masinyane kumboya ingozi. Ngokuba abantu emhlabeni sebebhoda bebhoda besiyalela leka, kusekho lokhuyana ukuthi abantu bayavalelwa ngaphandle. Ngakho ke kumele uhulumende asale ezilungiselele ukuthi noma nini kusengangena lokhu kufa phakathi kwabantu akwazi ukuthi akuphathe ngendlela efaneleyo. Kumele sihlale sikulindele ukuthi kuzavelenye i-COVID evele eBrazil enye vele South Africa enye vele eZambia enye vele ngapi, kanti ke lathi singaba leyethu esicina siyithelela abanye, yikho sekukhona emhlabeni. Ngakho ke kumele bahlale bezilungiselele besazi ukuthi ingozi ikhona, bangathi bona sekuphelile elizweni, akulanto ephelileyo. I-COVID ikhona iyabulala abantu, kabangayekeli ukuziphatha ngendlela efaneleyo ngokuba kusesekhona ukufa.
Uhulumende kumele aluphathe njani lolu daba ncwa?
Uhulumende into afanele ukuthi ayenze okokuqala yikwazisa abantu ngale ngozi esikhona, njalo aqhubeke efundisa abantu ngengozi nje ye-COVID-19, ukuthi abantu kabaqhubeke begqoka amamaski, begeza izandla ngendlela efaneleyo, besanithayiza, abantu bagqoka amamaski, baziphathe ngendlela efaneleyo, bangagqokeli amapholisa, bagqoke ukuze bavikeleke. Lalaba kade becabanga ukuthi mhlambe ukufa sekwehlile baziswe ukuthi kukhona. Inkinga kahulumende ukhuluma nxa ekhipha izibalo zabantu abafayo, ukhuluma ngabeZimbabwe kuphela, aveza umuntu oyedwa, aveza ababili, abantu bacabanga ukuthi kakusekho ukufa, kodwa angaveza lokho okwenzeka e-India, okwenzeka e-Brazil, okwenzeka kwezinye indawo lapho kufa khona ama-1,000, abantu bazabona ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu. Aqhubeke njalo, abantu kumele bahlatshwe, bajovwe ukuze bavikeleke, bafundiswe, uhulumende akhulume iqiniso, angayekeli ukuvimba emabhoda, ateste, enze zonke izinto ezidingakalayo ezibhalwe World Health Organization ukuba abantu bavikeleke. Kuqakathekile ukuthi akhulume iqiniso, kuqakathekile ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela efaneleyo, bangayekeli ukuthi benze izinto ngendlela efaneleyo, bayeke amarali, benze okuqondileyo kuvikeleka abantu.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube wenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ngalolu daba yehlule. Bekugcwele abantu namhla imthethwandaba we-High Court eHarare ngesikhathi kuthoniswa udaba lokwengezwa kwe-contract kamahluli omkhulu u-Chief Justice Luke Malaba obesekumele ayethathe umhlala phansi. Amagqwetha akunhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe lomnumzana Frederick Mutanda owala impi yenkululeko Bathi umongameli Emerson Mnangagwa bekungamelanga engeze ngeminyaka emihlanu i-contract le ekaMnumzana Malaba useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Bathi umthetho osanda ukubunjwa oweZimbabwe Constitutional Amendment Act No. 2 wephula isisekelo sombuso welizwe ngakho ke kumele wesulwe. Inhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe imelwe ngamagqwetha enkampani ye-Honey and Blackenberg Legal Practitioners. Alusangenanga emthethandaba lolu daba namuhla ngoba uhulumende ethe abahluli abathathu uJustice Jester Charewa, Hepias Joe, lo-Edith Moshore akumelanga behlulele kulolu daba. Ukuze sizwe okuningi, uKis Dube weStudio 7 uxoxa loMnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela ilungelo loluntu.
Ukuthi nje umthetho uthi wona nxa indaba i-before i-court akumelanga wenze ama-comments esithi i-substudent sizayibamba kulendlela lathi esicabanga ukuthi sizayibamba ngayo. Time goes on. Kodwa okumqoka yikuthi njengoba uMnangagwa wawatsho kwenye indawo ukuthi hhayi inzi ngazikhonkothe wathi inja ngaze sikhonkothe indlovu iyalezihambela. I think nxa esithi inja wayevele ekubeka ngaleyo nje nxa ngingaphambani wathi nohukula ukuhukula ukukhonkotha yinja indlovu iyalihamba. So yikho kwenzakala abantu abazibona ungani bona sebebuto ukuthi akusela ndawo lapha okumele babe accountable to. So ungathi akhangela zonke into ezenziwa ngukhulumpile lowo ziyayangisa. It's said ukuthi umuntu angazibona eyi-part of iZimbabwe eyi-part of ingqondo okuthiwa ngezamagqwetha kodwa lokho kusungakuphumi lo hayi lihlala. So uhulumende lo esinaye lowo nxa abantu bengananzeleli sizabona ungani okwamdabe wayengohulumende engamfanisela lokuthi o-first world country kodwa lokho esinako hayi lokhu kuyethusa.
Ye abantu bakulungisa njani babu Sithole konke khonokho besebenzisa imithetho?
Umthetho nxa ungasalandelwa sokuveze abantu bami babukele umthetho ngabe uyasebenza ngodina lami lawe angithi kodwa umthetho ugcina nokuthi khathesi uhulumende khathesi upresident usesehluleka ukulandela i-constitution kuthiwa uye kube ngumthetho olandelwayo. Ungathi akhangela kathe bantu uMalaba usebuyele emsebenzini kumbe usezabuyela emsebenzini elithelwa nguye uMnangagwa kuthiwa ungitshela ukuthi kusukisela namuhla kuzekefika i-5 years lezi azaziphiwa ungahamba enkantolo uyefika ukuthi uMnangagwa uphambanisile uMalaba angakunika i-decision in terms of the constitution yena evele ezengene umsebenzi ngendlela yaleyo. So it will be paid this time umiselele nje khona ukugana.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo oluntu obexoxa icingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Abokholo lwesimuslim bamanyana labanye babo emhlabeni jikelele ukuthakazelela ilanga lokugqitshwa kohlelo lokuzincitsha okwenyanga yonke olweRamadan olwenziwa minyaka yonke ngabalolu kholo. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe lolu suku abokholo lwesi-Islam beluthakazelele izolo mhlaka 13 Nkwenkwezi kuthi abasemazweni agoqela iSouth Africa, Zambia neMalawi bona beluthakazelele lamhla. Abezokholo lwesi-Islam bathi ukwehlukana kokuthakazelelwa kwalolu suku kuletha yikuchiyana kwesikhathi emazweni lapho abokholo lolu babone ngalo inyanga ebakhombisa ukuphela kwalolu hlelo lweRamadan. Ngesikhathi iRamadan isungulwa umongameli Emerson Mnangagwa ufake umbiko wokufisela abokholo lwesi-Islam eZimbabwe lemhlabeni jikelele uhlelo olubusisekileyo kungakhathalekile ukuba eyalonyaka leyanyakenye ibiyehlukile ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Lekugqitshweni kweRamadan nge-Idi, uMnangagwa uphinde wathumela amazwi wokubafisela okuhle amakholwa esi-Islam. UMnumzana Thabani Dube ngomunye wamakholwa esi-Islam ojabulele umbiko kaMnangagwa wokubafisela usuku oluhle lwe-Idi.
Njalo sibonga umkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa lokusifisela iRamadan enhle le Eid Day emnandi. Kuyasenza thina ama Muslims to feel at home, feel represented and honored.
Usuku lwe Eid uDube uthi luqakatheke kakhulu kuye labanye bonke abangama Muslim umhlaba wonke.
I-Eid Day lilanga lokujabula kwethu ama Muslims. Sijabula ukuqeda imisebenzi emihle kuNkulunkulu. IRamadan ifana lokuyengezela amafutha emota emoteni. Kufana lokucharge ama spiritual batteries ethu. So kumnandi ukunandza i-Eid Day sidla ezimnandi. Sinatha lokubonga uNkulunkulu lokusipha lolu thuba lokufasta.
Umqondisi wenhlanganisweni eqhuba inhlelo zokusiza abaswelayo elizweni yeZimbabwe National Zakat Fund, uSheikh Henry Balakazi, wemukele ngenjabulo umbiko kaMongameli Mnangagwa.
For that reason, we feel very accommodated in our own country. We feel acknowledged, encouraged, and honored. And so we would like to thank His Excellency for that, that in this diverse nation of ours where there are multiple faiths, the President takes time to remember us. And we wish to make a request to Him that in future, the day of Eid be made a public holiday for the Muslims.
Ngaleso sizathu sizizwa semukelekile elizweni lethu, sizwa sikhuthazwa kakhulu. Sithanda ukumbonga uMongameli ngalokho ukuthi uthethe leli thuba ukusikhumbula lathi elizweni elilenkolo ezehlukeneyo. Sithanda ukubeka isicelo sethu sokubana lwenziwe lube likhefu lolu suku lwe-Eid kulabo abalandela lolu kholo lwesi-Islam.
Kodwa uMnumzana Collins Ncube isakhamuzi edolobheni leHarare uthi akayithembi limbiko kaMongameli Mnangagwa.
Siyakubona kakhulu uMongameli omutsha lo weZimbabwe Mnangagwa kakhulu. Ngesikhathi umgabe sandukuphuma sesiya kukhetho luka-2018 wayezama yonke imizamo ukuthi ahlanganise abantu abatshiyeneyo benkolo ezitshiyeneyo, different races, kusithini kusithini, ezama ukuthi khona abe ngumuntu lwana okungathiwa akafanani lo mgabe. Kodwa esikunazelelayo ukuthi khona konke konkana kuyenziwa not ukuthi kumbe ilizwe liphumelele, not ukuthi kumbe impilo yabantu abantwana beZimbabwe itshintshe iguquke, kodwa kwenzelwa ukuthi umuntu athole esithi ngesikhiwa i-political mileage.
Impumela yohlelo lokubalwa kwabantu elizweni lwe-census olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2012 iveza ukuba isilinganiso esiphansi kwesisodwa ekhulwini sabantu eZimbabwe kungabalandela ukholo lwesi-Islam. Kuthi isilinganiso esedlula kancinyane amajumi ayisichiyagalombili 85% sabantu elizweni ungamakholwa esiKristu. Iveza njalo ukuba bekhona abalandela ezinye inkolo okugoqela kwabakholelwa emadlozini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lo daba olusegodweni lokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenza kukamahloli omkhulu uJustice Lokumalaba eminyaka emihlanu. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Isikhathi izigaba eziningi zeMelika ziqinisa inkuthazo yokuthi abantu abaningi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 vaccine. Amadolobha amaningi alezi zigaba asethumela abezempilakahle abalanda abantu ngasemakhaya ukuya bahlaba ababhekane lobunzima lokuthi bayelayinela ukuhlatshwa endaweni ezihleliweyo. Laba bantu ngabagoqela abakhubazekileyo labaphila lesimo isibazimba ukuphuma emakhaya abo. Ukungani kuhle kwezulu ludubo oseluhlasele isigaba seCalifornia ekwelemelika lasemhlubulweni wonke wangentshonalanga yemelika iWest Coast osokudale udubo olukhulu osoluphazamise umsebenzi wokulondolozwa lokuthiwa kwenhlanzi zesalmon ezivame ukuya emfuleni eyabe ilamanzi agudumalayo. lokhu kubiwa sokusenza ukubana abakulo msebenzi bazibuthe bezifaka ezimoteni bezisa emkhunjeni weSan Francisco Bay. Kuthi udubo lunye lokungani kuhle kwezulu kwele Madagascar kubikwa sokudale umonakalo omkhulu osutshiye abantu abedlula isigidi bebhekane lendlala enkulu. Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba abe-World Food Programme sebethule isicelo sokuthi lelo lizwe lithole uncedo lwesiphangiphangi lwemali yokuthengela laba bantu ukudla. Umhlobo kahulumende yakwele Sudan uMnumzana Abdallah Hamdok uthi ulethemba lokuba ilizwe lakhe liza kwenelisa ukubhadala leso lesonke isikweletu sayo samadola angamabhiliyoni angamashumi ayisithupha $60 billion lonyaka. Ngoncedo lwezicelo lezivumelwane ezithembisayo ezizaphuma emhlanganweni oweParis Conference ezizaletha abafuna ukutshala imali elizweni lelo abaningi.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemali olwe-treasury luthi soluqalisile ukucubungula uluhlu lwendleko zelizwe oluhlolisiswa phakathi komnyaka olwe-midterm fiscal review kanye le-2022 budget strategy paper okuzakhomba ukuthi umnotho welizwe uthuthuka okunganani njalo ungalungiswa njani. Okumqoka okubikwa kuzacutshungulwa zinhlelo ezasungulwa ngiphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube, yena athi zizathuthukisa ezomnotho. Ukuhlaziya ukuthi kuyini okumqoka abantu abangakukhangelela ngalolu daba, sixoxa loMnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Umnyaka ophelileyo usuphela, bebesithi ukuthi imali izasebenza kanjani. So akhathesi bayekele besitele ukuthi ekhasini njalo inhlelo abakwanise ukuthi bazenze.
Sesikhangela zona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube, singathi ziyaphumelela yini ukuthi zingathuthukisa umnotho welizwe?
Wona nje ngani ezineza ngikhona ikakhulu ezokuthi imali ikakhulu imali ingathengiswa emkambeni leyana enfita. Bona njengani inhlelo leziyana zingasebenza, kodwa okuluhlupho khathesi ukuthi i-difference yangkhona between imali singathi i-rate e-Reserve Bank of South le mali leyana ethengiswa emkambeni leyana isikhwela njalo. Kodwa sibona njengani i-inflation bayathi iyehla, kodwa asiyakuboni ekuphileni kwabantu ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali efunakala ngumuntu kumbe ngemuli ukuthi aphile ngayo isifika ku-$29,000. So sitho ukuthi ukwehla kwe-inflation awukafiki uma ukuthi sibona ukuthi iy'mpilo zabantu ziyathinta.
Lowo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxela eseHarare. Siviki uhlelo Woza Friday silomculi osacathulayo oyingoma zomdumo we-disco le-Afro House u-Admire Moyo owazakala ngegama lokuthi ngu-King Adiza, inkosi yobunandi kwezomculo. Yena ucula ekobulawayo. Asizweni ixoxa no-Ezra Chisaswanda we-Studio 7.
Sounds like music.
Moyo
wathi qeda imfundo yakhe esecondary wahle wangena kwezomculo. Abalaleli bengathanda ukwazi ukuthi udabuka ngani.
Ngizalwa ngasematopo esigabeni saselushumbe. Mina mfunde elushumbe primary school kufela ngomnyaka 2008 usiya ngomnyaka usiya kumnyaka 2015. Yini ngo 2016 yikho lapho enziwe khona ematopo sensiza kobulawayo. Ngafika ngafunda esikolo saseNkulumane High School. Njimene zomculo mina ngene ngomnyaka
2017. Umfana osakhulayo kodwa selegama elikhulu njalo siwacindezela umculo wakhe.
Igama lami le music nguKing Adiza inkosi yobunandi. Lama single songs angu-7 i-album A1 eyikhuphe ngo-2019 ethi Banshaya eGoli.
Ndale sengumntwana uKing Adiza njalo kukhona abamthunukayo ukuthi laye angene kwezomculo.
Okwenza ngafuna into zemusic kuba imusic into engavele ngiyithanda njalo ngangilesifiso sokuthi ilinye ilanga lami ngifuna ukuba umculi. Yikho kwenze lami ngathi sengitholile ithuba lokuthi ngingene estudio ngavele ngangena ngacula umculo wedisco for inspire DJ Call Me kanye loBospenza mina. Kanjena ke lapha estudio nje mampume estudio hayi abantu umculo wami bawamukele ngezandla zombili bawamukele ngentokozo kakhulu ngendlela ephezulu ngathi kangisibekele phambili.
Lela ingoma zika King Adiza pho bona abalaleli bengawuthola ngaphi umculo wakho?
Umculo ka King Adiza uyatholakala ku YouTube King Adiza Music, ku Facebook King Adiza Music, then ngilama CD futhi ama copy atholakala ku nombolo ze WhatsApp 0717240603. Ikho lana utholakala khona u King Adiza inkosi yobunandi.
Banengi abathabalisa iphiwo sokucula kwaDuduzethuna uAdmire Moyo uKing Adiza ngomunye wabo njalo nguye ebesikwethelayo kuliviki uhlelo Woza Woza Friday. Bayethe nkosi yobunandi libe nempela sonto elithukela igama lami ngeza Jesus Banda.
Lo umculo wa lo osacathulayo wengoma zomdumo wedisco le Afro House uAdmire Moyo owazakala ngegama lokuthi ngo King Adiza ekubulawayo.
Singakeshukani kesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni ugatsha olwe COVID-19 Isolation and Treatment Center esibhedlela se-UBH koBulawayo. Kambe umkhakha we-COVID-19 osuthwalise nzima abe-India ungabe usukhona eZimbabwe na? Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.